Mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 18 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe vasvika pamazana mana nemumwe 401. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ari kushamiswa nekuwedzerwa mari dzevashandi vavo pasina hurukuro dzaitwa nevamiriri vevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika yose hwasvika pamazana mana nemumwe 401. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matanhatu nevatatu 63. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nemuraudzo 260,233 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvinomwe, vapora vachidarika zviuru zana negumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe 118,990. Masangano evashandi vehurumende anoti akashamiswa zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende nechitatu rekuwedzera mari dzevashandi vavo pasina kugara pasi vachitaura nevamiriri vevashandi. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council Amai Cecilia Alexander vaudza Studio 7 kuti hurumende haina kana kumbovasuma kuti ichawedzera vashandi mari sezvakaziviswa nebazi rezvemari nezuro. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanotiwo hapana nhaurirano dzakaitwa pakati pehurumende nesangano ravo. Asi hurumende yakati iri kupa mushandi wese mari dzekubatisirana munguva yeCovid-19, mari inoita madhora ekuAmerica makumi manomwe nemashanu $75 pamwedzi uye kuwedzera mihoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Hurumende yakativo mari dzeCovid allowance dzichabhadharwa kwemwedzi mitatu uye mari iyi inenge isingabatirwe mutero. Asi amai Alexander vanoti vakatunzwawo nerunyerekupe kuti mari yawedzerwa pasina nhaurirano dzakaitwa nehurumende.
Mari yawedzerwa nehurumende iyi tangoionawo ichisekureta musocial media. Kuti titaure nezvayo zvinogona kuti tinetsei nokuti hatina kukonsautwa. Hatizivi kuti nhaurirano dzacho dzakaitwa kupi nanani sei. Nyaya iripo ndeyekutoti isusu tangachitotarisira kuti tinoita meeting this week. Ndofunga meeting takanga takaitarisira kubva last month.
Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vachitaura vari parunhare muHarare. Nyanzvi munyaya dzemari dzinoti kubvuma kwehurumende kupa vashandi vayo mari yekuAmerica makumi manomwe nemashanu munongedzo wekuti hurumende yave kudzora zvekare dhora rekuAmerica nekuti remunyika rakundikana zvachose kushanda nepamusana pekushaya simba. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vanoti danho rakatorwa nehurumende rakanaka chose.
Hurumende iyo yataura kuti vashandi vehurumende vachange vachiwana $75 pamwedzi for the next 3 months kutanga muna June, inenge iri non-taxable incentive yekuda kubatsiridza vashandi kuona kuti paadjustment iri kuitika yekuti pane pakambonzi atisha shantisi dolari kunze. Pakazo ya COVID taakuri shantisa dolari kunze. Saka pani maa adjustments angaha kuitika mwikono mekuti junu muna anga angu tawata rendi angu dolari ma US dollar. Apu muna atambari ma US dollar. Izo zaizo kunze muna pesira musika mtema black market mparo market. Kutatua kima US dollar uta bad rent.
Izo zinorele kwa mwuri vamponde.
Saka zaito na urumi ndi zinote endwa. Ndi zinore zaitu president uedu wa mnangagwa. Is a listening president. Sikuta wala kwa wana ita. Apo wata tari za kuterira wanu kuchema kwa wari kuita wafani kwa shandi urume ni kuti aiwa dae machitra or something saka iso zaidi kwa iso zui it's a good step in the imuvi ya kanaka kwazo pozo yoyo 50% salary increment ya announce wa shakari kwa washandi urume ndi kuti pay zao zino kuizwa ne 50% zunu zi kuti wanu wanga wachungu chemera kuti kunze uku kwa ipa kunze kwa ipa atikuwanza kuwa na atinoti living wage saka these moves zunu zi noti ndo zi noti zi urumende yaka nanga in the right direction even though bani zunu zi nofana kuzoit kwa huu kuti zinyato zikapa zofana usika asizo zunu zi urumende iliku terira iliku mtubisisa iliku zuona kutu wanu waka omerwa endese urumende ya vanu inofana kuita ma moves andoa zi vanzu kwa kutu wanu waru wadziwa saka izo zaidi kwa izo zunu zi noti ndo kwazo ndi zinofana ku encourage kuti maybe after 3 months yoyo maybe it should be reviewed upwards kuti maybe 75 yoyo kwizwa maybe enda kwa 100 depending on kuti ma coffers e government akamira sei plus pana ngwe incentive ataurwa ma non monetary incentives and these could come in form of say ma stands ma residential stands
ko sei muchiti vapiwe pekuvakira dzimba
because unoona kuti kana munhu achigara mu town zvezve the most expensive things you are going to pay zvinhu zvese zvakafana nezvatingati rent yako saka kana munhu asina pekugara anenge achishandira rent saka ipo ndipo kuti dai hurumende yapatarisisa zvakare kuti vashandi vangawanirwa sei dzimba ndiro patai kura kune ma flats aimbovakwa tingi unazo ainzi achikunga achikuri ma flats aivakwa nehurumende achinzi vashandi vehurumende vagare imomo asi ma flats program inenge yakazongomiswa zvinhu zvekuti zvinofana kurevivewa kuti at least munanga shandira hurumende ngagare upenyu huri decent in terms of panogara zvanodya nemapfekero ake ne how they carry themselves in society izvozvo zvinotitinge tine society inodzora chatinoti choko muhomwe cheche chekuti ukaona munhu zvoti haatambiri mari inokodzera nebasa raari kuita munhu iye anozopesera apiwa miedzo yekuti atange akutora mari yechioko muhomwe saka mamajors akadai seungange achiramba achiitwa continuously until mushandi wehurumende akutambira mari yepamusoro zvekuti vanhu vanenge vachitorwira kupinda kunoshandira hurumende kuti munhu ada unoshandira hurumende kuti aite choko muhomwe aiwa hazvidiwe izvozvo saka munhu vanhu ngavange vachibhadharwa mari dzinenge dzichienderanawo nebasa ravari kuita saka mamajors atiwa nehurumende napresident mnanga inototendwa nekuti maus dollar ndiwo anga achitongotonga
ko sei muchidaro
nuna muna sika katambra ma bondi nusa aki wako maanya kuchi kuparo market kuchuchu aki marie rent kwa nisungu chibara rent yipa uru kukara saka izo zi zinu zinu tenu po zito ma pension funds anza argo adjust kwa upwards zinura zo izo kuchi urumende ya terera zinu kuitika saka mamuzi adnema measures atinuti arisira kuchi anafunura mbachitko continuously since economy iri ya atinuti transition
nyanji mnyaya zema banga uye vari nengo ye ZANU PF va Gilbert Mponda vachitaura vari parunare ku Harare na Blessing Zulu we Studio 7 Tongi wetare rapamsoro Justice Jester Helena Charewa vakatura nechitatu mutongo wekuti hurumende iratidze kuti yakagadzirira zvinoenderana nekurudziro ye World Health Organization kuti zvikoro zvihurwe kuitira kuti vana vezvikoro vakwanise kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level dziri kutanga musi wa 29 chikumi. Justice Charewa vakapa hurumende kusvika musi wa 26 chikumi unova musi wechishanu chesvondo rinouya kuti iratidze kuti yakagadzirira zvakakwana kukundikana kwayo kugutsa dare bvunzo dzosendekwa parutivi. Izvi zvinotevera kukwira kudare kwakaitwa nemasangano masere evarayiridzi achida kuti dare rimise kunyorwa kwebvunzo achiti kuita izvi kunoisa vana nevarayiridzi munjodzi yechirwere checovid-19. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi re hurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvedzidzo vaKhail Matema vanga vasingabatike panhare mbozha yavo zvisinei hazvo kuti vakabuda pachena kuti avafarire kutaura ne Studio 7 asi munyori mukuru werimwe remasangano evarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti vatambira nemufaro mutongo uyu uye vamirira kuona kuti hurumende ichazadzisa here mutongo uyu
zvaturwa na justice charewa zvaita zvakanga takatarisira kuti maconcerns evarairidzi vanova varombo vanova vabereki vanova vashandi vanozivaiwo kuti kurarama kwavo kana kushanda kwavo pabasa hunge vari fit zvaenda zvakanaka nezvatanga takatarisira ende chaitwa najustice ndechekuti vati kuhurumende kana iye iri kuti yagadzirira vanofanira kupruva kuti mappes avari kutaura sanitization yavari kutaura maconditions ezvese zvatakataura nyaya yesocial distancing nyaya yemaclass ratio zvinenge zvaita zvakanaka ende vanofanira kuzvipruva kwatiri togara pasi toonesana kuti hurumende yati taita izvi tobvuma kuti zvavataura ndozvavaita ndozvavaita here kureva izvo kuti in the history of this country this is the first time that unions have taken government to court on issues of interest in right yemaworkers and I think for the first time ndoda kutenda maunion yese kuti tikaita mubata pamwe chete wataita apa sishanda samasvosve kana majuru tinokunda hondo dzakawanda
Saka munoona here hurumende ichibudirira kuzadzisa zvaturwa nedare panosvika musi wa 26 June kuti zvikoro zvinge zvagadzirira kunyorwa kwebvunzo.
Tikatangira kuti haizvigoni tinogona kunge takuzvipiringisha. Tiri kuti hurumende iri kutaura iyo kuti inozvigona. Saka tiri kuti handei tione ngatifambe rwendo rwuri pamwe chete. Ndepamusana pakuti tiri kuti zviri kuitika muzvikoro tiri kuzviona. Fumigation nesanitization. Takaimirira nepamusana pakuti tine vana vanodzidzawo kuzvikoro ikoko zvakashandiswa kuita maquarantine center vabereki vakawanda vane vana variko ende vari kuda kuonawo kuti zvokwadi zvokwadi fumigation nedisinfection yacho inyasvitwa zviri proper here ndochekutanga chepiri ndechekuti mappes hatisi kuda mappes ari kugadzirwa nemunhu angotora jira raangotora reovhorosi repitikoti reheti ungosona kuti ppe oti mask tikuda mamaski chaiwo chaiwo ari kutaurwa ne World Health Organization kuti mask yakamira sei nekuti hatingaitika kuti izvuzvu tisopedzwa mamask emachira ari kusongona nambuya ivo vakuru vehurumende vaipfeka mamask atinoziva kuti ndo ari safe yeblue one ngavatipowo mamask akaunzwana nadrugs ava nemakambani ari kunzwa nemachina ndo ari safe nekuti kana isusu takuzvipfeka emachira muende kuwofrand zvakafanira kuti wautora masoja wapa mapfumo wotichenda yemunorwisana nebhanyamulenge pane anodzoka ikoko ngavatipe mappe ari correct vatipe masanitizer kwete gavakava atiri kunzwa ngavatipe masanitizer ari alcohol based ane 80% alcohol avari kuzora ivo nekuti hatisi kuda kuti ticha agara ane maunderlying health conditions unosiyiwa achinopinda mumadhangana pamusana pekuti apo instruction health and safety yaticha health and safety yemwana iri paramount kuti zimbabwe iende mberi zvakanaka
taunawo hurumende ichitaura kuti yawedzera mari dzevashandi hurumende nesvikamu makumi mashanu kubva muzana pamihoro pamusoro pezvo yaisawo $75 yekubatsirika munguva yecovid-19 yavari covid-19 allowance matambira ose isesangana
zvakafanana nekuti munhu ari kuchema kuti ari kufamba mumafeso momupa bhutsi imwe chete moti takubatsira ndo zvimwe chete zvaitwa nehurumende pana zviri kutaurwa nevashandi nezvekuti mari yatiri kutambira haikwani mari yendau haakwani chikafu hatisagoni kutenga vana hatigoni kuendesa kuzvikoro ukarwara unofirawo mbaka nokukonera kun'anga nekumaprofita saka $75 iyi imari hongwe yenzi US asi hatina kumbonyatsokokwa kuti tinzwisa kuti nyaya iyi $75 yatiinda bhengi rete here $25 yavanotaura kana kuti munhu achapuhwa mari $75 chaiyo chaiyo inoitiweka mbengi woita zvaunoda nayo asi chiripo ndechekuti tiri kuziva kuti October 2018 ticha aitambira $520 kureva izvo kuti pamutemo chaivo chaivo tikatevedza mutemo mutemo haubvumiri kuti mushandi wako umuredusire value yemari yaanotambira kana kumudowngrade without his consent panotori nemajajimendi akadaro ari munyika muno kureva izvo kuti hurumende apa iri kuda kuti tamba chekuseri
Abo vange vari munyori mukuru we Progressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Nende irikutarisirwa vhiki rinouya kugumidza vamwe vanozviitira mabasa emaoko kuti vatange kushanda. Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations va Wisborne Malaya vanoti varikuita zvose zvavanogona kuti pasape nekutapuriranwa kwezvirwere panotanga kudzoka kubasa nevanozviitira mabasa emaoko.
Takwanisa kuti tiedzo kutora chidanho chinocherechedza kuti vanhu vedu vemabasa emaoko vakatanga mabasa vange vachitevedzera mitemo yezveutano iri kutaurwa negurukuta rezveutano renyika yeZimbabwe pamwe neiri kutaurwawo neWorld Health Organization kuri kudzivirira nyaya yedenda reCOVID-19.
Zvii chaizvo zvamuri kuita kuti mukwanise kutanga kushanda pasina matambudziko ekutapuriranwa kwechirwere ichi?
Takwanisa kuti kune vamwe mamemba vatapa masanitizer, mamask, nepamwe pataona pakarongeka kuti vanhu vanomboshandisawo magloves vachichenesa nharaunda yepavanoshandira. Takwanisawozve kuti kune mamwe makanzuru atiri kudyidzana nawo zvakanaka vave nekubatana nemamemba edu ari ikoko vachidira mushonga pavanoshandira mushonga wokudzivirira zvirwere. Ndo zvatakwanisa kuita chidano tikuimba kuti tichapfuurira mberi kuita chidano ichocho kune vakawanda.
Saka kusvika pari zvino makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Pari zvino vanhu vakakwanisa kubatsira nenzira iyi yatataura vanosvika kuma 5000 muZimbabwe yose, tichibata kubva Harare takandosvika kuPlumtree, tichibata kunosvika kwese kuna Nakariba, kwese uku kuna Beitbridge, inzvimbo dzakawanda dzemumacommunity ari mumain towns also nekuma Ruva kwenyika yeZimbabwe.
Ko zviri kunzi tangai manyoresa pasi muri kuzvitambira sei?
Nyaya yekunzi vanhu vashande varegister inyaya irikuonekana nenzira dzakasiyana. Mamwe makanzuru akatotanga kutendera vanhu kuti vashande pari zvino vaona kuti zvakakodzera dzimwe nguva vamwe vanga vakatova register kare kuti vashande, asi kune dzimwe nzvimbowo kwatichiri kuda kuti tinasonzwisisa kuti nyaya yekuregister yacho iri kutaurwa. Kuregister kwacho ndezvipi zviri kudikanwa zvinotendera kuti vanhu vatengese vakasungunuka? Tanzwa pari zvino zvimwe zviri kudiwa nemamwe makanzuru mapepa avari kuti gwaro rezveutano kana kuti health certificate inobva kune vezveutano inoratidza kuti munhu akagwinya kuti ange achishanda achitengesa kana kuti achishanda achisandangana nevanhu. Tikanzwa futi nyaya yekunzi pari kudiwa tax clearance certificate, ndo zvimwe zviri kudiwa. Asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare muHarare. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kroniko rinoti bazi rekanzuro yeGutare Bulawayo rinoona nezveutano ratangidza kusvika padzimba dzose muLuzeve vachitsvaka vanhu vari kurwara nemanyoka mushure mekufa nechirwere ichi kwevanhu vashanu munzvimbo iyi. muHerald, mutungamiri weSouth Africa, vaCyril Ramaphosa, vazivisa kuti vata kubvumidza kuzururwa kwemamwe mabhizimisi akaita senzvimbo dzekudyira, marestaurant, mahotera, misangano, dzimba dzevafirimu nezvimwe. MuDaily News mune nyaya yokupanudzirwa mari yemihoro kwaitwa vashandi vehurumende. MuDaily News mekare, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vakamirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaite muonera pamwe kuti nyika ingaenderera mberi sei. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rakanaka vashamari vestudio sevenu, tendeni basa ramunotiita rakanaka. Vana mukoma Jonga blessing, ngataurai shava kumusha uko nevamwe vanakirimidza miri. Basa rinotiita rakanaka pastudio sevenu, murambe makatsunga. Nyika yedu ichinotinetsa chekuti vanhu vane mhosva vanopihwa mari dzechibatiso kunze kwaivanyaya wezoongororwa ichibva kumba. Ava vanhu vakatotadzigwa, vasikana vatatu vemudhisi vakatadzigwa, varambe vakasungwa nenyaya yekuti vari vanhu vemudhisi Alliance. Saka ingada nyika iyoyo inongoti inosungwa vanhu veoption party chete. Vari kuonekwa kuti vakatadzigwa, iona kusunga mabhinya akati vabhinya, haasi kusungwa. Saka nyika inondotora kuti kwaita bhinya zvo ndokuti tiurinze uri munhu kwaye, vanhu kwavo ndo vari kusungwa. Ipapo hashapa hwesisi ipapo. Murume kutonga kwake hakusi kutonga uku, hatongi zvachose murume. Tichienda zvavo ndokusouth africa pacape town apo.
Tikaramba tichiteerera zviri kutaura vanhu vezanup f ava, tinongopera tichingotsikirirwa seizvozvozvo. Vanhu vemuzimbabwe ngatimukei tese. This is our time. Hazvibatsiri kuswera tichitsikirirwa nevanhu ava, tichirinzwa tichiona, tichingoona bedzi makore manganiko tichiona zvinhu zvichiitika, vachibuda vachitaura zvinhu zvokunyepa zvemanyepa. Vanhu vanganiko vakafa muzimbabwe umu. Saka chazoshamisira kufa chii? Handei tese tingofira ikoko, kana zvichinetsa tofira ikoko. Pastudio 7 apo vari sei guys? Iwe kazembe kazemberega kuti nyangadza uchitaura mazwa anobhowa kudaro ini. Iwe uri kutiudza here kuti vasikana ava vakabuda muHarare vakaenda kwavakaenda mheno kunonzi kubhindura here uku? Kwavakaenda muna Mazoe Road mese umu mamusina here maroad blocks anga arimo? Regai kutiita vapwere mhani inini. Sei kuvanhu vezanup f musingafungini? Muri kutaura nevanhu vanofunga, hatisi kuzodzokera mumashure.
Makadi zvenyu vashamarari vestudio 7 mese. Ini ndinoitwa Tinashi, ndiri pamhondo rengezi. Hurumende yedu yatikuvadza, dai vanga vatibatsirawo tashandisawo mayusa iwayo ari kungoshanda kwese. Nekuti maratijezi aya avai kuramba vachingoti titambira haachabatsiri. Izvezvi mukurukuza anongouya ataura kuti ndine yusa rangu. Mugweji arongotaura yusa rake. Ko vari murume wende torarama turizinyiko? Kuramba tirarama nema35US iri aya ari kupindirwa pastem godi zuva rimwe chete. Maawa oga oga, vari zevadzidzisi havachatotauri panotaura vamwe. Kana utori studhendi uri kutambira $2 dollar kutaura idi kudai. Aiwa, mari dzimwe dzatiri kutaurirwa dzichaita. Dai mangotibatsirawo kana vehurumende vachiona kuti havachagoni basi, kungosiya kuri nane pachokwadi pane zvavari kutiitira izvi. Ndatenda zvangu.
Akadi vashamara vestudio 7, mutaura Tracy paghb. Vamunzura kadai angari nguva yehondo iyayi yaka ndova yevanhu vainzi vatengesi. Nekuti unoti mangwana uri papa wochinja segwai vova blue, mangwana wava papa wochinja wava redi. Muri papi chaipo chaipo imi vamunzura imi? Muri papi? Muri redi, muri blue, muri chii? Hatinyatsi kunzwisisa zvimwe kuti tongonzwa kuti vamunzura vazodai, vamunzura vazodai, hatinyatsi kunzwisisani zvenyu imi zvinogadabu. Madova kwakupe kudhara nyange chavhunguvhungu chemvuu chemhepo ndochingadero. Aiwa aiwa aiwa, asika kwai chamunorima chaa chamunodzvara ndochaunokohwa. Hameno zvamuri kudzvara, nokuti vanhu muri kutamba navo vezanavo kavo. Hameno mapurisa avo vedu ene, mapurisa nemasoja, manyanya manyanya.
kumakanzi kudiko munopiwa maode kuti murai vanhu makai kudiko makai mukona vanhu memaoneko aiwa mazonye vabereki vedu murikuvashungurudza zvakanyanyisa especially mapurisa nemasoja vedu murikushungurudza vabereki vedu veduwe tavana sisi vedu vanzwa kubva uku ii veduwe takutonzwa sisi takutoshaya kuti kunaiko nyika yaitwa seiko mapandukiriri kuhama dzenyu mapandukiri vabereki venyu mapurisa nemasoja manyanya
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mupurisa wechichena Garrett Rolfe akapfura mumwe murume wechitema Rashad Brooks akafa muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia apomerwa mhosva gumi neimwe kusanganisa mhosva yekuponda Rashad Brooks. Vachitaura kuvatori venhau nezuro muchuchusi weFulton County mudunhu iri vaPaul Howard vakati vaBrooks havana chavakaita chinoratidza kuti mapurisa afunge kuti upenyu hwavo hwakange hwava mungozi. Rashad Brooks akashedzerwa mapurisa mushure mokubatwa nehope ari mumotikari yake iyo yainzi yakange yakavharidzira dzimwe motikari kuti dzipinde panotengeswa zvekudya. Muchuchisi Howard vakati Rashad Brooks akapfurwa kumusana kaviri vachiti mapurisa akange achida kumusungira mhosva yekutyaira motikari akadhakwa havana kushedza ambulance kuti apiwe rubatsiro nekukurumidza. VaHoward vakati Garrett Rolfe akambotokava Rashad Brooks paakange ari kudandadza. Mudunhu reGeorgia munhu anowanikwa aine mhosva yekuponda umwe munhu anotongerwa kufa kana kugariswa mujeri kweupenyu hwake hwese asingabudiswi. Muchuchisi Howard vanoti Brosnan abvise mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu asi vachiti Rolfe avharirwe kusvika nyaya iyi yatongwa. Remember,
pa kamboka nubaku na Simon Chimbetu zunguwa yadu ya pera tumbota risa zangeziri mnauza nasi vanu wabatu wane chumwereche coronavirus na Zimbabwe vashuka pa mazana mana nemume 401 masangana wanumira vashandiwe urumende anochi atukushamiswa nukuezuwa mari kwe vashandi babo pasina urukuro zaitwa neva miririwe vashandi tashika kumagumo chorongwa chedi cha nasi iva inesu zakare manero ya nasi hapo tichukupaya zedi mwenao ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC nishiti moswera zakanaka.